Mutongi wedare, va Stanford Mambanje, vati vachatora mutongo wavo mangwana, pachikumbiro chevaviri ava, vachiti vazoshaya nguva yekunyora mutongo wavo nhasi. Gweta ramuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri, vachauswa ramba, vaudza dare kuti kusungwa kwakaitwa vaviri ava, kunosvibisa zita rehurumende, sezvo vaitozvibvira havo kunorapwa pavakasungwa. Vakwaramba, vati vasungwa ava, avo vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mapurisa, pamwe neuchikoramira yeCovid-19 regulations, vakangopomerwa mhosva idzi, kunyange hazvo mutauriri wemapurisa vapounyati, vakaburitsa mashoko nemuvhuro, ekuti vasungwa ava, vainge vabatirwa nyaya nechekuita nekuratidzira kwakange kwaitwa nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance, pamahofisi ehurumende eNew Government Complex. Vakwaramba, vati kuzopomerwa kwakaitwa vaviri ava mhosva dzavave kumira nadzo mudare, kunoratidza kuti hurumende iri kungotsvaga kungovashungurudza, sezvo vachiti vaviri ava, vainge vasipo panonzi pakaratidzirwa apa. Vakwaramba, vati izvo hazviratidze chimiro chakanaka chehurumende, vatiwo vasungwa ava, vakaunzwa kudare nezuro, vasainiswa mapepa ekupomerwa mhosva, pamhosva yekutyora mirau yeCovid-19, yakadzikwa nemutungamiri wenyika, asi vakazoshamisika vave kupomerwa imwe mhosva yekuzvidza mapurisa vave pamatare, iyo yavasina kumbenge vaudzwa nezvayo kana kusainira mapepa ayo. Nokudaro, vakwaramba vati izvo zvinoratidza pachena, kuti vasungwa ava vaunzwa kudare zvisiri pamutemo.
Nyaya chaiyo yavakasungirwa yanga iri yekuti vaifungidzwa kuti vakanga vaenda kudhemo. Mapurisa pavakazoona kuti havana kunge vaenda kudhemo, vakabva vatanga kubika bika tunyaya twemashoko akachinjanwa. But zvatanga titaura mukoti ndezvekuti even nyangwe dei pakachinjanwa mashoko akaita sewayo, inyaya here ingaita kuti pe maresources ese state yese imire rimwe basa rese, koti ikumbirwe kuti itonge nyaya dzakadaro. Inyaya yekuti vanhu kana dei vaibvuma vaingopiwa kana faini kupolice station. Saka muonero wetu ndewokuti hapana nyaya.
Vaudzawo dare kuti mhosva yavaviri ava imhosva yakaunzwa kudare pasi pemutemo wakabviswa mumagwaro emitemo yenyika. Izvi zvinotevera kuvandudzwa kwakaitwa Statutory Instrument 83 of 2020 neumwe mutemo wakadzikwa nehurumende.
Tanga chingotaurawo zvakare kuti imwe yacho mhosva yavaunzirwa nayo kudare imhosva yakaripiliwa. Kuripirwa it means yakabviswa ichireplacewa neimwe. Asi mapurisa anoda kuti vaimhanya-mhanya shungu dzavo dziri dzekuti vanhu havaende kujere. Vakatadza kuona kuti pane imwe mhosva yakazoitwa kumashure, mhosva yakagadzirwa kumashure, mumwe mutemo wakagadzirwa kumashure, but wavakanyora wacho wakatobviswa kare. Havana kunge vazviona nokuti havana kunge vanyatsofungisisa nezvenyaya yacho. Chavainyanyoda kungoti nyaya dzimhanye mumatare.
Asi muchuchisi wenyaya iyi, amai Audrey Chogumaira, vaudza dare kuti vasungwa ava vanofanira kugara mujeri sezvo vane chidakadaka chekupara mhaka, ivo vane nyaya dzakawanda dzichiri mumatare. Amai Chogumaira vapikisa kuti vaviri ava vasapiwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo sezvo vachigona kuramba vachingokoromora dzimwe mhosva. Mutongi wedare ati achatora mutongo wake mangwana sezvo ange ave kunzwa nyaya yavaFrederick Mabamba avo vari kupomerwa mhosva yekubira vanhu vakawanda mari zhinji kuchitungwiza vachivatengesera mastendi ekanzuro zvisiri pamutemo. Vamabamba avo vanga vachisvitsa chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo vanzi navamambanje vadzoke kudare mangwana sezvo nguva dzanga dzapera. Vamabamba vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekutengesera vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba kuchitungwiza zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.